Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 23, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 512. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanira kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe inodzinga dzimwe nhengo pfumbamwe muparamende apo kurwisana mubato guru rinopikisa iri kuri kuramba kuchenderera mberi. Banga guru renyika rinoparura musika wekutenga nekutengesa mari yekunze kwenyika kana kuti foreign currency auction. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri 512 mushure mekunge vamwe vanhu makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu 535 vakaongororwa nezuro. Uwandu hwevanhu vapona kubva kudenda iri huchiri pamakumi matanhatu nevana kana kuti 64 kuchitiwo vashaya vachiri vatanhatu kana kuti 6. Kuwanda kwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 uku kwaita kuti bazi rezveutano ributitsa mashoko padande mutande reTwitter richiti rave kuzosimbisa nyaya yekudzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere ichi pachiteverwa zvisungo zvakataurwa neWorld Health Organization kana kuti WHO. Nyanzvi mune zveutano dzakawanda dzagara dziri kukurudzira hurumende kuti iwedzere vanhu vari kuongororwa chirwere ichi pazuva uye kuendesa dzidziso kumaruwa kuitira kuti veruzhinji vanzwisise nekukasika zviri kuitika kuitira kuti vasazobatwa nechirwere ichi vakavarayirwa. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica inoti vanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose vadarika mamiriyoni mapfumbamwe nezana rezviuru kana kuti 9.1 million. America iri iyo ine vanhu vakawandisa vanodarika mamiriyoni maviri nemazana matatu ezviuru kana kuti 2.3 vabatwa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil iyo yadarikawo miriyoni nezana rezviuru kana kuti 1.1 million. Mumatunhu akawanda eAmerica chirwere ichi chinonzi chave kukwira zvakare zvichitevera kunyevenutswa kwemutemo unorambidza kufamba-famba kweveruzhinji. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira zvakare pasi rose izvo zvinofanirwa kutorerwa matanho nekukasika akaita sekukurudzira vanhu kupfeka mamaski kugeza maoko uyewo kuchengetedza vanenge vawanikwa vaine chirwere ichi vari kwavo voga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvandingataura ndezvekuti manumbers eCOVID-19 ari kukwira worldwide, not just muZimbabwe, and mamwe macountries they are talking about the second wave already in countries like South Korea.
Tichitarisa kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichochi munyika, zvii zvingakurudzirwa kuti itwe?
Tinofanira kutsumwaira senyika, asi tinofanira kutevedzera science in terms of what we need to do senyika. Saka manumbers kukwira means tinofanira kuacta accordingly, which means that nyaya dzema face mask, nyaya dze social distancing, nyaya dze basic hygiene nyaya dzekuti vaya vanenge vabatwa nechirwere vaitwe properly isolated, kana vanofungidzwa kuti vanga vane chirwere vaite properly isolated, they become very critical. And especially nguva ino yechando muZimbabwe, respiratory illnesses anonyanya kuwanda. Saka there is a very high chance kuti manumbers acharamba achikwira. Saka we should not relax. Of course, life has to go on one way or the other, but we have to make sure that we do it properly. So as people come out of their homes, vachienda kumabasa, kana kune dzimwe nzvimbo, the idea is to make sure we practice basic hygiene, to make sure that wherever we are going in public, to pick up my face mask, to quit a social distancing, to go to a checked on, no make sure that my test area ari kuitwa COVID-19 tuone kuti chirwere chakawanda zvakadini munyika throughout the country.
Ine huwandu hatanga tichimboona mazuva apera nezvave kuitika iye zvino, mungaona paine musiyano wakakura here?
Of course, nema numbers hatanga tiri kuona muZimbabwe, it seems to be a spike. It is possible kuti this is because vanhu vari kutestwa, they are from the same cohort, kana from the same group, what we might call an epicenter. Saka that's a possibility, given the fact that tapinda mchando and ma viral illnesses, aya ma respiratory illnesses, it's easier for them to spread. So I think we need to look at the numbers kuti vanhu vatestwa from where, irrespective, we should be on high alert.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare ku North Carolina muno ma American Studio 7. MDC iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Nhasi yadzinga dzimwe nhengo pfumbamwe muparamende apo kurwisana mubato guru rinopikisa iri kuri kuramba kuchienderera mberi. Mutori wedu enhau Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vazivisa nhasi kuti dzimwe nhengo pfumbamwe dzeMDC Alliance hadzisisiri nhengo dzeparamende mushure mekunge vanyorerwa tsamba nebato reMDCT. Nhengo dzadzingwa muparamende dzinoti vaAmos Chibaya vanga vachimirira Mukoba, vaHepmo Chidziva vanga vachimirira Highfield, vaMurisi Zvizvai vanga vachimirira Harare Central, pamwe nenhengo dzeproportional representation dzinoti muzvare Virginia Muradzikwa, amai Mucharayirwa Mugidho, amai Consilia Maj Jaya, amai Francis Ncube, amai Anna Muyambo, na amai Nomathemba Ndlovu. Vave munyori muMDCT vaDouglas Mwonzora vaudza Studio 7 kuti vadzingwa ava vanga vabuda pachena kuti havasisiri nhengo dzeMDCT yakasiyiwa navatsvangirai.
Vose vakati havasisiri mamembers eMDCT. MDC yaitungamirwa navatsvangirai. Inowa MDC ine maseat ari muparliament. Saka pamutemo uripo wedu webato reMDC nderekuti uyo abuda mubato haachakwanisi kutora chigaro cha MP kana kanzela. Saka vatabvisa kuparlament awa vanova 9 pamwe chete, vanhu vakanyora magwaro avo, vamwe vakaenda kumakoti vachinyora magwaro kuti havachisinei nechekuita nebato ravatsvangirai. Saka naizvozvo vanhu ivavo vava free kufoma zvavo bato ravo kana kuenda kune rimwe bato ravo ravanenge vachida.
Asi mutevedzeri wemutauriri MDC Alliance vaClifford Slachwayo vati bato ravo harisi kuzoshaya hope nekudzingwa kwaitwa nhengo dzavo muparamende, vachiti zvave pachena kuti ZANU-PF ndiyo iri kurwisana nebato ravo.
Saka zvaitike izvi inyaya yekuti ZANU-PF iri kurwisa vachamisa neMDC Alliance. Saka isu hativhunduki kutarisana neZANU-PF. Vanhu vasavhunduka, vanhu vasatya, imhepo iri kuvhuvhuta inopfuura, mhepo dzinogara dzichiuya asi dzinopfuura, hakuna mhepo inogara iripo, inopfuura chete. Nguva ichanaka kuchara tikaenda mberi nenyika yedu zvakanaka tichitambirwa nosomuchamisa. Saka izvizvi zvoratidza kuti ZANU-PF iri pabishi guru kuda kurwisa MDC Alliance zviri pabishi guru kuda kurwisa vanhu. That's why vachiita zvese zvavari kuita kudzinga MPs muparlamenti kwabudakta MPs.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauri wezano PF vaPatrick Chinamasa kutinzwe pavamire panyaya iyi, asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaObert Mpofu vakamboudza vatori venhau munguva shoma yadarika kuti sebato havana ine kunetsana kuri kuitika muMDC rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati dare reparamende rakanganisa nekudzinga kwaraita nhengo pfumbamwe idzi sezvo pachine nyaya dziri mumatare dzakakwidzwa neMDC Alliance dzine chekuita nekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato iri muparamende.
Ini kuona kwangu kupena mwonzora dzatova nhinhi chaidzo pamutemo nekuti kuziva kwangu nyaya dzekurikola maMPs idzi dziri pending kuhighcourt. Saka handifungi kuti zvinhu zvinopa picture yakanaka kuti nyaya ichiri kuhighcourt awa vana mwonzora nana kupo voenda vone rikola futi mamwe maMP vanofanira kumirira kusvikira highcourt yapa mutongo chaiwo panyaya yemarecalls aya.
Kudzingwa kwaitwa nhengo dzeparamende pfumbamwe uku nhasi kwave kureva kuti pave nenhengo 13 dzeMDC Alliance dzadzingwa mudare iri nechikwata chamuzvare kupe zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wakati vaNelson Chamisa vana kusarudzwa zviri pachena kuti vatungamire bato reMDCT. Mune imwewo nyaya ine chekuita neMDC, nhengo dzeMDC Alliance dziri mujeri dzinoti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Johanna Mamombe nevamwe vaviri vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova avo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatotyiwa vari mumaoko ehurumende vacharamba vari mujeri kusvika musi wechishanu svondo rino mushure mekunge dare repamusoro rati richatura mutongo waro pachikumbiro chevatatu ava chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso nechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvichakadaro, MDC iri kufanira kutungamirwa namuzvare Kokutokozana Kupe iyi inoti yaendesa mberi kongresi yayo yanga ichifanirwa kuitwa muna Chikunguru, ichiti kuita kongresi iyi kunoisa upenyu hwevanhu munjodzi yechirwere checovid-19. Mutauriri webato reMDCT vakalipani Pugeni vanoti komiti mbiri dzepamusoro dzebato dzinoti National Council neStanding Committee ndidzo dzakasvika padanho iri mushure mekuona kuti musangano wekongresi unopindwa nevanhu vakawandisa kudarika 50 ari kubvumidzwa kuungana pasi pemutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19. Bato iri raifanirwa kuita kongresi iyi mwedzi unouya sezvakatsarwa nedare repamusorosoro reSupreme Court iro rakati musangano uyu uitwe mukati memwedzi mitatu. Asi vapugeni vanoti vachitevera mutongo wedare uyu vane mukana wekusvika kutanga kwemwedzi waGunyana kuti vange vaita kongresi yekudoma utungamiri unodiwa nevatsigiri vebato ravo. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi nderokuti hapana postponement yakaitwa naDr. Kupe, president. Hapana postponement yakaitwa naDr. Kupe. Standing committee yakagara last week, musva weMonday nemusva weThursday ikasotarisisa zvekuti behealth bati they can't be more than 50 people gathered at once. Saka kongress yetu inota 4,500 man. Saka tikati tofanira kuita proper plan manje yekuti how do we bring all these people together. That is what we are busy with right now, kuti toita sei kuti vanhu vasawane pandemic iyi kungouraya vanhu nemhaka yepolitics. But for your own information, the directive yakapiwa na Chief Justice Bamalapa, we are able to hold this Congress even up to 11th September. Saka we are still looking at that. Tiri kutaurisana ne Justice, tiri kutaurisana na ba Health. Saka tichaona kuti zvichafamba sei.
Asi izvi hazvizoonekwa here sekunge Dr. Kupe vari kuda kutenga nguva kuti varambe vari pachigaro?
Aiwaka, senza ndataura ndikati haisi decision ya Dr. Kupe, hii decision ya National Council and hii decision ya Standing Committee. Standing Committee no implement ama decisions National Council. Saka Standing Committee is still looking for ways, but haisi decision ya Dr. Kupe, hii decision ya MDCT, National Council and the Standing Committee is implementing that. And the World Health Organization anyway will not allow it anyway. I think we know that. To make matters worse, he is the essential issue. Kana zeki akasuspenda ma by elections nemhaka ye COVID-19. Even parliament, my operations are curtailed down, so there is nothing personal here. You can't say with Dr. Kupe, Anota will keep that position forever. Doesn't even arise. Not true.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT vakalipani Pugeni vari parunare ne Studio 7. Vadzidzi vasere vepachinoi University of Technology vamiswa pamberi pedare nhasi muchinoi vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga munzvimbo yekudzidzira nezuro. Asi vadzidzi ava vanzi vadzoke kudare mwedzi unouya uye havana kubvisiswa mari yechibatiso. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Gweta revasungwa ava vakudzai choga vasvitsa mudare chikumbiro chekuti vasere ava vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo vasina kubhadhariswa mari yechibatiso sezvo vari vadzidzi vasiri pamabasa. Mutongi wedare vaFelix Mawadze vabvuma chikumbiro chavachoga chekuti vadzidzi ava ava vanoti mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe National Students Union Muzvari Faustina Madava navaLaino Shayahama vakasungwa nezuro, Muzvari Shamiso Wide, Muzvari Nicola Makasu, Muzvari Melody Madalameta vaIgnatius Nochombo vaNomen Makamanzi navaBrian Mushakwe avo vasungwa nhasi vadzoke kudare musi wa14 chikunguru gore rino. Asi vamawadza vaudza vasere ava kuti vasawanikwe panenge pachiitwa zvemhirizhonga vasazviringidze kuferefetwa kwenyaya yavo pamwe nekugara pachikoro kusvika pavachadzoka kudare. Magwaro ari pamberi pedare anoti nezuro vasere ava vakaratidzira munzvimbo yekudzidzira yetheatre lecture vaine zvinyorwa zvaikurudzira kuti nhengo dzeMDC Alliance dziri muusungwa muHarare dzinoti Muzvari Johana Mamombe, Muzvari Cecilia Chimbiri naMuzvari Netsai Marowa dziburiswe muusungwa. Zvimwe zvinyorwa zvainge zvakanzi Free Netsai, Johana Mamombe, Cecilia Power People pamwe nechakanzi No to Police Brutality. Magwaro aya anotiwo vasere ava vakazvitora mifananidzo vaine zvinyorwa izvi vakatumira padande mutande reFacebook vachiziva kuti kuita izvi zvaikonzera kuti vamwe vana vechikoro vade kuratidzira. Vachoga vati vafara nekuburitswa muhusungwa kwevasere ava vachiti zvitaita kuti vatange kunyora bvunzo dzavo nemuvhuro pamwe chete nevamwe. Vachoga vati havana kusununguka kutaura nezveudzamu hwenyaya iyi sezvo yave pamberi pematare.
Tapinda mudare nemastudents ekuuniversity of Chinoi vanga vachinzi vakaratidzira mulecture vachibudisa vari kunzi vakanga vachibudisa maposta anga kanzi Free Johana Mamombe and others nekuti ino to police brutality. Saka vari kuchajiwa nemhosva yekunzi participating in a gathering with intent to cause cause public violence. Handikwanisi kuti ndikomende panyaya yeudzamu hwenyaya nekuti yava pamberi pematare asi vanzi vanodzoka kudare musi wa14 July.
Muzvari Madava avo vakarara vari pakamba yemapurisa muchinhoi vati kusungwa kwavo kwavhiringa gadziro yavanga vachiita yekunyora bvunzo svondo rinouya. Vadzidzi ava ndivo vaita vekutanga kuratidzira kusafara kwavo nekusungwa kwenhengo dzebato reMDC Alliance nechikonzero chekuti Muzvari Mamombe vakadzidza pachikoro ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nhasi raparura musika wekutenga nekutengesa mari kunze kwenyika kana kuti foreign currency auction nechinangwa chekuedza kumisa vanhu kuenda kunotenga mari iyi pamukoto zvinonzi nehurumende zvapa kuti dhora remunyika rishaye simba. Asi hapana kuwirirana kuti danho iri richanyukura here nyika kubva mumukanwa mamupere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Urongwa hweRBZ uhu hunoreva kuti hakuchina zvainge zvoitwa nebhanga iri zvekutara mari inofanira kutengwa kana kutengeswa kwedhora rekuAmerica. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanoti mari inotengeswa pamusika uyu inotangira pamadhora zvuru makumi mashanu zvekuAmerica kana kuti 50,000 kusvika pazvuru mazana mashanu zvemadhora kana kuti 500,000 US dollars. Mari yepamusoro-soro inenge yatengeswa mari nayo pamusika uyu ndiyo inenge yoshandiswa vhiki rose semari yekuchinja nayo madhora kana kuti exchange rate. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti zviri kuitwa izvi zvinogona kushanda.
Auction yeRBZ nyaya yacho inyaya yakanaka kwazvo nekuti inoratidza kuti taakubva pane inonzi fixed exchange rate. Fixed exchange rate yanga yakaipira iyo pakuti inenge iri price control yekuti munhu anomanikidzirwa kutengesa mari yake yekunze nemutengo unoda Reserve Bank. Kana yava paauction sezvo akuitwa izvi zvinoratidza izvo kuti anenge ama market forces akudecida kuti mari yako unoitengesa nemari yakaita sei. Saka exchange rate yenenge yakuti inonzi floating exchange rate. Izvo zvinoreva izvo kuti even dzimwe mari dzakachiendawo kublack market dzee dzichakwanisa kunge dzaakuya kuofficial market nekuti kunenge kwava kubhadhirwa marate anenge ari nani.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zviri kuitwa neRBZ hazvina zvakanyanya zvazvinobatsira uye zviri pachena kuti akaroya Zimbabwe akazidunza negona rose nekuti matambudziko acho rufuse rusingapore.
Tese tinoziva mashandire eauction. Kana vakamboenda kuauction yemotokari vaiona motokari dziriko. Saka vaizoita mabhidha vaibhidha motokari dziripo. Saka isusu ina situation nawe iripo ndeyekuti kureserve bank uko hakuna foreign currency yacho yekuauctiona. Saka zvinoti netsei kuti vanhu vanouya chida kubhidha vanobhidha chisipo. Chechipiri ndechekuti pane mitemo yaiswa ipapa yekuti munhu anoda kuenda kuauction anofanira kunga echinotsvaga mari inotangira pa 50,000 US dollars kusvika pa half a million US dollars. Apa anofanira kunga ane invoice yaanayo yezvaada kutenga kunze kwenyika. Zviri kureva kuti ikampani hombe iyoyi makambani akadaro muzimbabwe mashoma. Zvochireva kuti makambani mazhinji ezimbabwe achatadza kuenda kunotora mari kuauction.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu.
System ye foreign currency auction inoitwa neRBZ haisi yekutanga kuitwa muno muZimbabwe. Yakamboitwa tisatapinda mudollarization mumashure umo. System iyoyi kuona kwedu inobatsira chete kana kuchinge kuine foreign currency yakakwana chinodiwa munyika kuti nyika iproduce zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuexporta kune dzimwe nyika.
Kunyangwe vachitenderana nemaonero aya vamuponda vanoti zvinhu zviedzwa chembere yekwachivi yakabika mabwe ikanwa muto.
It's a starting point. Zvinofanira kuzoitwa makuma measures ekuti tisandudze mari iri kupinda yekunze inofanira kuti wandei.
Muzvinafundo muugano vanotiwo kuita musika uyu kamwe chete pavhiki zvinogona kukonzera matambudziko.
Mitemo yakasana vamanguja inoti auction floor ichaitwa chipiri choga choga. Saka kana vakunzi unomirira chipiri kuita unga kune munhu ari kuenda kuno kusvondo haichabudi kubusiness zvinodisturb anadzi masupply chain.
Kuti danho ratorwa neRBZ iri richamisa musika mutema here? Vamwe vanoti uku kupedzera tsvimbo kumakunguo idzo njiva dzichatevera. Asi RBZ inoti vari kushora danho rayatora iri vari kuita shungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ini Blessing Zulu.
Chimwe chizvarwa chekuChina chiri kupomerwa mhosva yekupfuura vashandi vacho vaviri chamiswa pamberi pedare mugweru nhasi chikanzi chidzoke kudare mwedzi unouya asi chichibva kuJerry. Chaurai Shava, anotipanya eno tevera.
Mutuangi wedare wa Edwin Marecha, watuwa Jean Shwelin, wanema kore makumimana neri mwe kuberekwa, wadzoke mdare, musuwa seven chikunguru. Vajenga wana kunzi wataore mdare, kutuwano vumaereka na kutikwete, mwoswa ya wakatarisana nayo. Vange wawo ya nemuturikiri wawo kudare, asimuchuchisi, wa Frederick Macheza, watupanofanu wakue nemuturikiri, anima gwaro anotambiru wane Judicial Services Commission, uye watu mturikiri uyu, anengatua guwapa chazozo kwa Vajeng kudare mwezuno uya. Gwetari rikumirira Vajeng, wa Ignatius Mfiga, wawo za Studio 7 kutavana joanu kwanza kutaura parizino, sezo zaitika zose mdare, zirizo zakafanira pane nyaya ya kadai. Vajeng wanonzi wakafura wa Kenneth Tishaona, wane makore makumi matatu ne mapfumbamwe, na mzare Wendy Chikwaira, au wane makore makumi matatu nerimwe, ne msuweso ndo mangwanani, pama ofisi ekambani yao Mugweru. Izo zvinonzi zvakaitika mushure mekusawirirana pakati pavazhenyi nevashandi vavo mushure mekunge vati vaizovabhadhara nemari yemunyika ivo vachinzi vakange vambovavimbisa kuvabhadhara nemari yekuamerica. Mukunetsana uku vatichaona vanonzi vakada kuenda kuna vazhenyi vachiratidza hasha uye mumwe mupurisa anochengetedza nzvimbo iyi vaBlessing Manyeruke vakada kuvadzora asi vakakundikana. Vajeng wanonzi wakazobulisa futi diki ya vaive nayo ndokubva vapfuura vatichaona katatu pagumbore rudyi uye kaviri pagumbore kuruboshwe. Vanonzi wakazokava vatichaona nebhutsu uye vakaridza zvefuti yavo vakanangisa kuvashandi vaive vakaungana uye bara rakabva pafuti rakakuvadza muzvare Chikwaira pachirebvu. Vatichaona vari kurapwa vari pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira Mugweru. Asi muzvare Chikwaira vakarapwa vakabuda muchipatara. Nyaya iyi yasimudza mutauro, vanhu vakawanda vachiratidza kusafara kwavo nekwavanoti kuita madiro aJojina kunoita zvizvarwa zvechina zvine makambani munyika. Hurumende yebato reZANU-PF inotora China senyika yaine ushamwari nayo wakasimba. Asi pave nenguva yakareba vanhu munyika vachigunun'una nekwavanoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vemuno nevemakambani ekuChina. Muzinda weChina wakaburisa mashoko ekuratidza kushushikana nechiitiko ichi uchiti unovimba kuti achikanganise ukama hwakadzama huripo pakati penyika yeZimbabwe neChina. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinopoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, icho chabata vanhu vanodarika mazana mashanu munyika. Tiri kutarisawo hurukuro dziri kuitwa pamusoro pezvekuvandudzwa kwebumbiro remutemo, kana kuti Constitutional Amendment Bill 2. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 PM, tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu negumi nevaviri, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. MDC iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe inodzinga dzimwe nhengo pfumbamwe muparamende apo kurwisana mubato guru rinopikisa kuri kuramba kuchienderera mberi. Banga guru renyika rinoparura musika wekutenga nekutengesa mari kunze kwenyika, kana kuti foreign currency auction. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kututumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anukunika ene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 23 Nhlangula 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ufuna ukuphuma endlini ungena kumbe ungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma.
Kulaba ngamashumi amabili lantathu, 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezisithiyagalolunye, 9.2 million.
Umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty. Sila almost 90 days ilokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongupresident we-MDCT.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulaba ngamashumi amabili lantathu, 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amahlanu, 512. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama-quarantine centers, abaphindele ekhaya bivela kwele South Africa, abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi edlula ayisithupha, 64, asebebulewe yiso labo sebeyisithupha. Asebehlolwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha, 63,347. Emhlabeni jikelele abatholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye, 9,225,827. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu, 475,076. Abasinde kulo mkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu, 4.9 million. Kubika abenhlanganiso iWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amathathu, 315,410. Labulala inkulungwane ezidlula eziyisithiyagalombili, 8,334. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu, 149,982. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Ingcweti kwezempilakahle zithi uZulu weZimbabwe sokumele aqakathekise ukuzivikela ekuthelelweni isifo se-COVID-19 njengoba inani lasebetholakale belaso kumaviki edluleyo liqhubeka liqonga okwethusayo, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe selikusigaba sesibili sokuphindela emsebenzini lokuvulwa kwenhlangothi ezithile zempilo ngemva kwe-lockdown. Umlondolozindlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi inani labantu asebebanjwe i-COVID-19 eZimbabwe selizedlula amakhulu amahlanu, 512, kuthi abangamakhulu edlula amane, 438, bengabasuka kwamanye amazwe angomakhelwane, abaphindela ekhaya, abagcinwe endaweni ezishiyeneyo zama-isolation centers. Ingcithi zezempilakahle zithi inani lasefunya nabelo mkhuhlane selikhuphulwa la isimo somkhathi esomqando oselizweni okwamanje lapho abantu abanengi abahlaselwa imvimbano lophepha okuzitshengiselo zalomkhuhlane lazo. Lezi ngcwethi zikhuthaza uZulu ukuthi kumele azinikele ukuzivikela ukuthelwana lomkhuhlane khathesi kulakuqala, atshengise isifiso sokulwisa lomkhuhlane engameleli ukufuqa nguhulumende. Omunye walezi ngcwethi ngudokotela Gary Shaba, yena othi abantu kumele baqhubeke belandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ezifana lokugqoka amamaski.
Wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle kubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawa mamaski athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamaski.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Henry Madzorera, unobhala obona ngezempilakahle ebandleni le-MDC Alliance.
The number of cases of COVID-19 has dramatically increased now to 512.
Inani labantu abalala umkhuhlane selikhwelile. Sokumele abantu babe lokunanzelela. Kumele abantu bengaminyezelani bageze izandla. Kumele abantu bengabuthani njalo bengavakatshi ongela sizathu emaphandeni nasemadolobheni.
Observe the issue of social distancing.
Iningi labantu abalala umkhuhlane ngabavela emazweni afana leSouth Africa, Botswana, United Kingdom lamanye. Kodwa ngenxa yokuyekethisa kweziqondiso ze-WHO, abantu abatholakala bele COVID-19 abangazange baye kwelinye ilizwe sebebonakala inani labo liqonga kumaviki ambalwa edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, kulamapholisa alishumi lanhlanu akwele Botswana asebefakwe endaweni yokugcinela abanakanela ukubana balomkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokubopha owezimbabwe otholakale elomkhuhlane lo. Amapholisa la kade ebophe omunye owesifazane ongene kwele Botswana ongekho emthethweni. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Umphathisihlalo wekomiti ebona ngokuvikelwa komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana, udokotela Kiring Masupu, wethule umbiko lamuhla esithi kulamapholisa asengeniswe ngaphansi kokuhlala bodwa ku-quarantine ngemva kokunakanelwa ukuthi bangabe bethathele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela ukuthi amapholisa la edolobheni le-Haveron abophe umama weZimbabwe ongene eBotswana ongekho emthethweni. Ngesikhathi evalelwe esitokisini elinde ukubuyiselwa ekhaya, wesifazana lo utholakale ukuthi ulomkhuhlane we-COVID-19. Ibizo lakhe alikhitshwanga ngenxa yesinqumo sikahulumente weBotswana esokuvikela bonke abagula umkhuhlane we-COVID-19. Amapholisa afakwe kundawo zokuvalelwa wodwa balinde impumela ngemva kokuhlolwa ukuthi abala mkhuhlane we-COVID-19. OweZimbabwe uhanjiswe esibhedlela seSekutumile Masire eHaveron lapho ugcinwa izigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19. Omunye oweZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Benjamin Spanda, uthi isimo esibhekane labantu bekhaya sinzima okwenza ukuthi beqe umngcele noma bebhekane le ngozi yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo esikhona lapha yikuthi is either ubulawa yi-corona or ubulawa yindlala, whereas abantu basekhaya I'm sure they are conscious about indaba le lokuthi kumele bazivikele, bavikele nabanye abantu. Kodwa kwesinye isikhathi isisu nxa singenalutho sikwenza ukuthi kugcine kwenze ama-decisions a-desperate.
Kukanti omunye wakhe umnumzana Pecas Ndlovu la uthi isimo sekhaya senza abantu babhensele ukuhlupheka besegqa umngcele bengena kwamanye amazwe.
Xa ungabona amaZimbabweans ukuthi kunje kuyi-COVID-19, iZimbabwe under lockdown, uthi Botswana amabhoda avaliwe but belekhe befohla, befohlele eBotswana behamba ukuyadinga imisebenzi. Ngezinye indlela kusengisa uthi isimo eZimbabwe sibi kakhulu.
ayisiko kwa uqala ukutholakala bezimbabwe abangena ngekho emthethweni kwele Botswana belo mkhuhlane we-COVID-19 osokusenza lelo lizwe lesabelo ukuba ingozi enkulu yokumemetheka komkhuhlane lo izavela ebantwini abadabuka phandle kwelizwe. Ele Zimbabwe lalo likhala ngokuthi izalwane zalo ezivela kwele Botswana le South Africa yizo ezibuya sezibambe umkhuhlane we-COVID-19. Ngingu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyeneliswa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abe vandla le MDCT ekhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphi namhlanje baxotshe amalunga edalele parliamente awe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Besithi bakwenza lokhu belandela isinqumo somthethandaba we Supreme Court okubikwazi ingcitshi zezombusazwe ukuba sokuzakwenza ibandla eliphikisayo liqhubeke lelingelamandla okumelana lebandla elibusayo leZANU PF edalele parliamente. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaxotshiwe laba bayisishiyagalolunye ababalisa umnumzana Amos Chibaya, Hepmo Chitsiba, Murisi Zizayi, Muchaurayiwa Mugido, onkosikazi noMathemba Ndlovu, Ana Myambo, Francesca Ncube, Virginia Muratsikwa noConcilia Majaya. Loba nje umnumzana Nelson Chamisa wancintisa kukhetho luka-2018 engaphansi kwe-MDC Alliance. Umthethandaba unqume ukuba i-MDC Alliance ngumanya nomabandla athi i-MDCT, i-MDC eyayikhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, i-PDP ekamnumzana Biti, i-Transform Zimbabwe ekamnumzana Jacob Ngarivume, i-ZANU Ndonga, i-Maudi Christian Democratic Party le-Zimbabwe People First. Lokhu wenze ukuba uMakhuphe athathe isikhundla sakhe sokukhokela i-MDCT wase waxotsha amanye amalunga edayile ephalamende. Namhlanje isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Phugeni wase ukuba sekuxotshwe abanye njalo.
Ama-recalls njengoba sihlala sitsho ukuthi umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty.
Uqhubeke esithi bazaxotshwa bonke abasephalamende abasekela uChamisa.
Sila almost 90 days amachumi achiyangalolunye lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongu-president we-MDCT. So mangabe uye eParliament ngegama le-MDCT wena kuzosithi hayi wena usungwe-MDC Alliance Party, hayi uyazixotsha wena eParliament, uyazixotsha nasemhlanganweni. So okungcono ikuthi babuze bona ukuthi kanti bazixothelene emhlanganweni.
Kodwa ingcwethi ecubungayo ezombusazwe umnumzana Mlindile Mancutshana uthi lokhu kuzabulala ibandla eliphikisayo kuphe ibandla leZANU PF intshukuntshu.
Okwenzakale namhlanje lokhu ukuxothwa kwabameli bebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bexothwa ngelinye ibandla abancintisana lalo kuyinto elihlazo kakhulu nxa sikhangela idemokhrasi kumbe ukuzivusa ngendlela ekhululekileyo elizweni leZimbabwe. Ibandla leli elibaxothileyo kulibandla elizimeleyo kodwa elikhanya selisondelana nalelo eliphikisana lalo kumbe elibusayo eleZANU PF. So lokhu singathi kuyikuphela kwedemokhrasi eZimbabwe, kuyikuphela kokuthathwa kwentando kaZulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlungisi Dube isakhamuzi seHarare.
Uxotshwa ephalamende kwama-MPs la amanye ebandla le-MDC Alliance axotshele ibandla likaThokozani Khuphi kuyinto edanisayo kakhulu eZimbabwe. Kakhulu nxa sikhangelele ukuthi abantu abavele babavotela besebandleni le ababelithingi lika-MDC Alliance elikhokhelelwa ngoChamisa. Nxa sokunje kubana kutholakala ukubana oKhuphi balamandla ukuthi beqhubeke
bebaxosha eParliament kuyadanisa kakhulu ukutshengisa ukubana izifiso zabantu azilandelwa eZimbabwe.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Wezivela kwamanye amazwe.
Izizalwane zeMalawi namhla ziqhube ukhetho lwesibili oluyirivani olokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela olwasolwa ngabaningi ukuthi alukhululekanga lwesulwa ngumthethwandaba. Umongameli Jacob Zuma wayengumongameli weSouth Africa umiswe phambi komthethwandaba namhla lapho abatshutshisi abedlulisele phambili ukuthethwa kwecala alitheswayo elenkohlakalo ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Amapholisa kwele Melika amise ukutshengisela kwabantu eWashington DC ngomvulo abakade bezama ukuwisa isithombe sowayengumongameli umnumzana Andrew Jackson obikwa wayelobandlululo.
Ngokwamanje wothi ngidedele uChris Gande weStudio 7 esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Udubo lwezomnotho welizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebond ngabathengisayo, njalo ngapha lentengo yokudla lenye impahla ezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Baningi-ke akadele sitshontshela, baningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo. Akusoze kube lula-ke ukuthi sifone-ke vuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo. Esikukhangelele ukuthi izisebenzi seziyaqhubekela phambili-ke zithova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlono. Sesikuthilo kuzisebenzi ukuthi ngekampani, ne-industry, ake bizame ukubona kuma-bargaining councils enu lapho ebinegosheta khona ukuthi linikwa phela imali elohlono.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Debra Mgaza uthi imali kayixutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithileka lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sisidawoda isitani laba bahodayo bethengisa amajusi. Ngingathi nje bamaelazi wonke sebasafunda basivala khona basebehoda khona lakuvela khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza ama-phone amasha lawa lama-ten kube sokusimangalisa ukuthi uyalithina nje bona imali zona lezi nxa sithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzayisuka ukuthi ujuwe lazi lohulumende kakakhulumiseke ukuthi imali kuyisenzisenzwa abo okuba nzima bizende kube nzima sekusela izolo abantu sebesefisela zimla wama-customer behehluleke ukuthi bethengi i-gift card yitho lakadeke ngathi kulosipho khona sizinile mamakhethi laba abahotisa ama-vesgate lapho besho kufika nzima bebeyala imali yambona so singazi ukuthi yathi usipho lwangona lusolanize ngani ngoba imali imalivele yafakelizwe kumele ukuthi ibisebenze. Sengikhuluma le-circulation-i imali yeZimbabwe kayi-circulation. Olayo ngolayo izabe ithelelezwa ngemizathu. Manje siya komunye
Ingcwethi ecubungula ezomnotho omnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha wemali yakwamanye amazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
Uhulumende nxa ekhulisa ngokuzikezelela imali yemfolo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekukhwezintweni ngoba izisebenzi kahulumende ziningi kakhulu ukuthi osobhizinisi bayabe vele sibehlangelele ukuthi sokune mali eningi. Ma vele sokuhlangene manje ukuthi badanikwa imali yangaphandle kusekuphambanisekwe ngoba umsika omnyama wemali yangaphandle kuthi siyabalale siya khona. So ngibona ngathi ngiyakwasho kwaphambaniseka ukuthi kakhulu.
Uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa ukwehlukeleyo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle, liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngesifo se-coronavirus. Sikhangela ikakhulu ukukhuphuka kwenani labantu abasebebanjwe belalesi sifo eZimbabwe. Sathinta njalo ingxoxo eqhutshwa elizweni yokuguqula isisekelo sombuso welizwe, i-Amendment Bill No. 2. Silusiza ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenza makhaya. Noma kunjalo zulukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Gove khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi inkohlakalo isinjengemvukuzane esibulele ilizwe. Osokusenza lo dubo lokuswelakala kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo luqhele ngamandla. Intsha yeZimbabwe ithi isikubone kufanele ukubana kukhulunyiswane ngalolu daba kabanzi. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe nguMike Hove weStudio 7 lomnumzana Kelvin Manduna, enye yalezi ngcwethi, yena othi inkohlakalo eZimbabwe isiphambanise intuthuko yezomnotho lezombusazwe.
Ngathi silenkinga yenkohlakalo eZimbabwe and basithembisa ngesikhathi sekhulu ku-2017 ukuthi bayasusa amasela akhombe umgabe kodwa ukhanya ngani indaba ye-corruption iyangezelela isiba worse. Siyezwa umongameli ekhuluma ngama-cartels, sizwa u-chief justice laye ekhala ngendaba ye-corruption, izakhi khona layo iyakhala but seems ingani ayilamandla yokuthi ibophe amasela. Nxa bebopha siyabona kuyabotshwa inhlanzi ezincane kodwa ama-big fish akhanya ngani kathintwa.
Uthintile udaba lokuthi inhlanganiso yezakhe, abantu abaningi bayakhalala ngempela besithi hayi ayisebenzi ngamandla abo wonke. Bathi babopha laba abantu abakhanya ngani bancane kodwa ngomnyaka odlule sibone bebopha u-Honorable Prisca Mfumira nangunjalo ubaba u-Obhedaya Moyela usebophiwe. Ubona ngani uhulumeni uyazama ngempela na ukulungisisa lolu dubu?
Hayi, ngathi amakhesi lawa ngamakhesi amancane ayikapheli phela kaPrisca. So luzakuzwa sekuthiwa amanye ama-charges were not successful, have been dropped or she has been acquitted. Silokhu silinde ukuzuthi izaphela njani i-case leyani. Eka-Obhedaya, I think the general consensus yabantu yukuthi it's a red herring, i-catch and release. I-case leyi nxa kade ulandela ama-allegations, it implicated abantu abaningi and abantu who are politically connected. Kodwa kubotshwa yena kuphela u-Obhedaya. And ukubotshwa kwakhe kuyatshengisela ukuthi akula seriousness. He's not handcuffed, uyazihambela ngemoto yakhe. I-bail is set at a paltry $600 US for umuntu accused of 60 million fraud. Siyabona akula case lapha, ukudlala lati just ukubotshwa kutshengisela ukuthi we are doing something, but at the end of the day umuntu uyazilalela endlini.
Nga asisithinta udaba lwenkohlakalo, awusitshele mantuna ukuthi luthinta njani elakusasa lelizwe njalo abantu abasakhulayo kwele Zimbabwe.
Ama levels esifike khona, inkohlakalo is now a facet in every esiyenzayo. From usakhumbula ncaka uhamba estrateni uya driver, ama police demanding bribes, nxa uzama ukwenza ibusiness kumele ubhadale lapha langapha, iya cost development yelizwe.
Indaba lenkohlakalo isikhanya ngani sekuyindlela yokuziphilisa for abanye abantu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo elizweni. Ulawo yinamazwi okubanikeza abatsha laba ababona ngani inkohlakalo sekuyindlela yokuziphilisa.
Well, indaba leyi ngokubona kwami bekuzalunga if we could get umungameli who is committed to fight against corruption. But inhlanzi iyabola iqalisa ngekhanda and corruption yethu it's political as a start, iqalisa ngama politicians and abantu labo bayalandela. If we had a political class and umongameli were seriously committed to a fight against the corruption, ama officials wonke they would toe the line because there'd be zero tolerance to corruption.
Manje abantu sokumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokulungisisa elakusasa lelizwe.
Mike, iqiniso mina angilasithemba for our young people and ama youths. When I was last in Zimbabwe, ngangikhangela ama youth ethu ubezwe bekhuluma, umuntu wonke is now a hustler. Labo sebezwisisa ukuthi nxa ufuna ukuphila eZimbabwe kumele uyenze isimenemene somewhere and behave in a corrupt fashion. So labo siyabakhulisa in a way yokuthi they believe corruption is a way of life and willing and dealing. Until sifika kwe point where as politicians we are able to change culture, labo bazakhula benjalo.
Umnumzana Kevin Manduna yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuze ixoxa lapho lo Mike Ove we Studio 7 ecingweni ese Washington DC kwele Melika.
Dr. Ngagazo, hello.
Yeah, what do I say?
How can I help you?
We are good at lapha.
Come on, you can't let me see. Mama, come on, come on.
Thank you.
isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalolunye 9.2 million. Abebandla le-MDCTA ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphi namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awu-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uCraxides Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.